kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Moses Mbimbi vekambani yeFriends of Education Africa, avo vane chirongwa chakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Ngatiendei kuna vambimbi kuitira kuti tinzwe zvizere. Vambimbi, ndinomukamuchirai muchirongwa. Mukoma, zviri kufamba?
Awa, ndinofara mukoma Mike, how are you?
Mushe, kana muchifara izvi nesuwo tiri kufara.
Izvi tiri kufara zvakanyanya, zvikuru sei tichiona mukana wokurukura nemi kudai. Munenge muchidya masaisai.
Ndizvo izvozvo vambimbi. Right, saka ndimika mune kambani yakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki munyika.
Friends of Education Africa iorganization kana kuti urongwa hwatiinahwo hwatinobatisana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro, takapedza chikoro vakagara kudzimba, vari mumakereke, vangori mucommunity vakasiyana-siyana, zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tiri kutaura nemwana ari kuchikoro, ari kuprimary school, when they start kudevelop anoti macritical thinking skills, paari kutanga kuti zvigere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadziinazvo, mwana akufanira kutanga kuitawo tumwewo tumadecisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vakuvafom 3 vakuda kubatsirwa kuchizwa subjects nemubereki, vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyoyo. Then kune nyaya also yeleadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye even asatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei?
Career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane hurukwa hwavo, tinoremekedza maprogramu esati nawo. Asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa, tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopics kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nazvo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning? Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako? Chimbori chii ichochocho? Ndozvinhu zvatinodzidzisa vana zvecareer planning. Echipiri tine yatinoti mindset and goal setting, kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndinga achivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ndichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa, saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna, zvachose zvinotibvire vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro, uyezve mabvunza munhu akanaka kuti programu yenyu inobatsira sei. Ndakushaikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Vazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvakatiende kutoita izvozvo. Izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous games. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe, tiwane mufaro. Macorporate akutojoinira, tinovasikana vakutotoshandira vanotouya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinodi vachinodi tikutocreata employment.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vambimbi. Vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve paFacebook, paTwitter, tinowanikazvewoso pawebsite.
Aiwa, vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa, tinokutendai mukoma wangu.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padandemutande apo, paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki, unokwanisa undinyorera ipapo Big Mike 3 paTwitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Mike Hove. Bye bye.